ini ndakaenda yali iri mukorera 2015 chirongo chevana vechidiki mayouth ari kubatsirwa kudzidza ma different kuma university akasiyana siyana muamerica.
Imimi pamanga muri muchirongwa ichi nguva yenyu zhinji yanga iri yekutogara pasi muchitodzidza sevanhu vanotori kuchikoroka?
Mangwanani chaiwo 9 o'clock tangeita tichitanga classic tichitanga tichitopedza na 4. Mauya vakuru vedzidzo vakasiyana siyana kubva kune nzvimbo dzakasiyana siyana tikatosangana nevamiriri vehurumende vemaparliamentarians vatoyo kuzvidzidzo zvedu vachitodzidzisa umwe neumwe aipiwa awa yake yaadzidzisa yaitidzidzisawo nekutibvunza mubvunzo tichitovabatsirawo pane dzimwe nzvimbo dzavaitoda kunzwisisawo kuti zvinhu zvinofamba sei kuafrica nepolitics dzekuamerica kuti zvinosiyana pati uye zvinokwanisa kubatsirikana sei mukupfuurira mberi. Saka pandaiva diriko inini nguva yakawanda tainge tichidzidza tichiendeswawo kune mamwe mabhizinisi tinoonawo zvavanoita kuti zvinoitwa sei vachiratidzawo matekinoroji avari kushandisa emazuva ano anobatsira kuti basa riite lighter. Tichiendeswawo kune mamwe maorganizations vanobatsira vanhu vanorwara indanga tichinge tichidzidza zveleadership kumacivil society tichitodzidzadzidzwawo kuti vanofambisa sei maorganizations munogadzira mastructures enyu sei uye kuti kana muchitsvaga mari zvekuti musapote maprojects avari kuita munzvimbo dzakasiyana siyana munokwanisa kutsvaga sei.
Saka imimi mapedza chirongwa ichi madzokera kumusha zvakakubatsirai sei kuita zvamuri kuita muchirarama mazviri iko zvino?
Tikanatsa kubatsira ndechekuti zvinhu zvatakange tichiona nevanhu vatakasangana navo vamwe vacho nhanhasi vachikutibatsira neinformation chaiyo kuti pane unenge uine challenge wongotumira munhu tsamba kuti ndokumbira undibatsire pakati nepakati wotoona munhu atokupindura atokupa information. Kwandiri inini ithink programu yakabatsira kuti tinatso kuva kuti uzive vanhu vakawanda uye nojust vanhu vakawanda but uzive vanhu vakawanda vanokubatsira muupenyu.